manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino-zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino, Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Gweta ramavhunga vaGodwin Gear vaudza Studio 7 kuti mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGear vanoti mavhunga aita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitoks. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. IO achiri kufirefeta nyaya yacho.
VaGear vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata. Zvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Drone rake ndinyo mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa neCivil Aviation Authority kuti paonekwa kuti drone ine license here. Tosati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo kutera kuti vamwe vanhu vasazomhangare nyaya zvinozoita kuti kana matero enawo vazobatwa nemapurisa sezvinge vari kumisa kuita basa ravo.
Vanyati vati drone ramavhunga rakadonhera pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vari kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe ne Southern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsindira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tichiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa, mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine rezinesi kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM Chichi, vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya zenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vazhinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalosi Ziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZBC haifanikuva mouth PCSR. Ndenyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tirikurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese afree apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dza chopa nevenyuro.
Dzimwenguva marecordings avanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti paradio. Anenge achingorekodwa tichinzi tichabuda but haabudi.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokatyamadzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhi yakasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato reZANPF PF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tikungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuZANUPF vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi ZANUPF ndo yoga bato iri mune nyika muno
vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Quinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemhirizhonga ishoma
tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongu inguva yemaelection unozowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera patitikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa
asi mapato anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri wemalawi muzimbabwe ambassador mwaiwawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere vaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongwa hwemapato akasiyana siyana achakwikwidza musarudzo idzi musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika nhasi mutedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo ritsigiro ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTCC vaNelson Chamisa vange vari kwamuchakata kumasvingo mutungamiri webato reDUANC Dr. Gunyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumatanga grounds muziti kwarusape nenguva dza2 masikati vanoti nzvimbo yakakosha nekuti ndiko kune rukufute rwavo ngatinzwei hurukuro yataita navo
munhu unobva pambo pako wapakata zvaunenge wapakata wosvika munyika mese kana asarudza kuti tibvire pakusha kwangu tochiparira nenyika yezimbabwe
asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongwa hwakakosha musarudzo Dr. Muzorewa
hapana chatingaitaa zvinhu zvese zvine munyoka asi hanhange kusvika isi tiwere comfortable kuti tiri zviita this week its okay tikanonoka hedu asi tichiita zvinhu zvakanaka we can still succeed
muri kukwanisawo here kuita mimwe musangano munyika umu
mune marallies anonesa because kune unoda kuva matsamba nemapurisa achigarira manotification acho saka nizvisati kuita marallies ba toda kuita dodi dodi tichitamba nemaflyers zvedu tichipa vanhu message yekuti yekutaura kuti mutungamiri achasvisaisa iyoyo kutonani ndoamuzorewa
mutungamiri webato rinopikisa reTCC Dr. Gunyai Muzorewa vari parunare muHarare hurumende nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavekukanganisa kutindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo studio 7 kuti urongwa wezimbabwe electoral commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare
kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei apindirei saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera saka dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwekwidza ndevakati mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzima akaenda kukota akanowina nyaya yake dezeke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare
nyaya dziri mumatare dzinosanganisiro yemutungamiriri webato relead Mozhare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeke kukukidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Makoni yaendeswawo mberi nedare
tapinda mudare taka tiri redi taka gadzirira kuti ikwanise kuti nyaya inzike asize isu tanga takakanda mapepa yedu ese akakwana kucourt tichiendevapfuura asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda renzi nahedze fagment saka vaakumbirawo kuti vakwanise kukanda mapepa iwawo vakabvumirwa mudare kuti vakanda mapepa iwawo mangwana kuenezvo isiwo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwawo zvino da kuti tinge tichipindurawo topindurawo musi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi ezvepamutongo wayo.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo reZANU-PF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota remitemo iyi justice vaZiyambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saidzo dzekunonotsa kuprinda kwamaballot. Vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handii ndivo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera process yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates paballot acho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafence post vokumisa candidate yakaSukuwere. Vamhanya futi kumatare kuBruwayo vachida kubvisa vanhu veTriple C. Saka kana vava kunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora.
Asi kana kuti vemuzhinji waone kuti zviri anifeya sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi neku macandidates ari kurambidzwa achapihwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndo dzitauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye nhengo dzetriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANU-PF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeCameroon vapo Bia vati dzimba dzakavakwa dzisiri pamutemo muguta reDoula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndogura yavanhu 33. Vanhu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku varikurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer kanawo asi chirwere ichi chinokwanisa kurapa kurapika kana vakakurumidza kuenda kunana chiremba. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Chiremba vari nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paoneke kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri.
Akafanana nachiremba chiremba achazi kuti analine kuti kana iri diabetes serapa kana iri problem yeprostate yevaku so underline problem kana iri heartattack infection yevaku vanhu veri vakukura varume ipo vandezvakava vakura sehenti yamasa kuna 8 kana problem yeprostate yezvaivedzera.
Imwe nyanzvi muya dzezveutano Dr. Life Zambezi vatsinhirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo.
Zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo, maheart problems, zvirwere zveitsvo, chirwere cheshuga dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisicontrolled zvakanaka. Saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura. Dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura.
Dr. Joseph Chiripanyanga mumwe chiremba vatsanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasa mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti.
Urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection kana utachiwana hwapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda panze. Kana pange paita infection imomo unokwanisa kuita chimuka manheru chiita weti kakawanda wanda.
Vaendera mberi vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia.
Chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji kana kupa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora sezvo zvaita zvakanaka. Chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus. Kana munhu akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda kunoita weti ende pachirwere cheshuga kuti mune mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda.
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma.
Chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renocturia kana kuti kumuka manheru kuchaita kunoita weti kakawanda chirwere cheprostate ichi chinoafekta varume vega cheta chiafekte vamadzimai. Prostate inokwanisa kuita inonzi BPH kana benign prostate hyperplasia prostate yazvimba yakura asi isina cancer. Kana tinokwanisa kuita inonzi prostate cancer prostate yazvimba uye zvakare ine cancer ine gomarara. Kana waita either of these two zvirwere zviri chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti ende weti yacho inongoita weti shoma shoma padiki padiki.
Vaendera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama.
Nyangwe munhu aine chirwere chenocturia chinoenda kuchiita padiki padiki unge chingange chakonzeresa neshuga kana chakonzeresa neprostate kana chiri urinary tract infection tinokurudzira kuti munhu ngaarambe achinwa mvura. Mvura inobatsira kuti munhu arambe ari hydrated. Kuramba uchienda kutoilet nguva ine nguva chingobudisa mvura chibudisa weti unoguma wave kuita dehydration. Saka tinokurudzira kuti chinyange uchienda kutoilet kakanyanya ramba uchinwa mvura. Toti munhu ngaanwe, munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva.
Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose. Imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapimidze.
munhau dzemitambo vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarairidzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu vari kukurudzira kuti vari kutungamira chikwata chemawarriors vari kutungamira zifa pari zvino vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende kuWorld Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Veruzhinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava rimunyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi uyo aimborairidza zvekare Dynamos vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias kufandirimbwa.
Varuda coach wemuno anoziva shona nechirungu kuti akwanise kutaura nevakomana vedu maloko business nevakomana vakabarwa kunze vanenge vabva kuna England.
Asi mutambi Silas Ungani uyo arikutambira Vestrik Iceland anoti nguva iripo epfupi zvekuti Noven Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Tutangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongoziva vabhori remuZimbabwe masupporters emuZimbabwe haana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuburitsa musoro pamwe chete tinokwanisa kungodzisinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimba iMhachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBoso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda saka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti vararidzi wekunze kwenyika havana rusaruro asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo bhozi verudo anongotora weukama asina kuona talent.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 chikumi gore noya apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tombo kupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nasi Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Mu Chirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone inotora mifananidzo zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza panhepfenyuro yeZBC, asi vanopikisa vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndinonyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamngela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 kuNtulikazi 2023 ngoKibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho olukhulu oluzayo kawufuni ukusebenzisa imisakazo kwaZulu.
Indaba leyingozini sisayikhangela labesteji abeizani isenta abake bona uColumbus kadele drone leyi leyawela emzini wabo.
Kubotshwa intatheli ndaba yeVoice of America kuthiwa ibisebenzisa indiza mthina yohlobo lwedrone okungekho emthethweni. Sixoxa lezakhamizi zentumbane lenjube ngezifisa ukuthi bakwenzelwe nilabo abazakhethwa kudalela ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi amabandla aphikisayo ayala ukukhuluma emsakazweni kaZulu loba nje ephiwa ithuba lokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa amabandla aphikisayo ayakulandula lokhu. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni eHarare ongenwe ngabazahlolisisa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi leziphathamandla zikahulumende. Uhulumende uthi kuza kuba lokhetho olukhululekileyo lonyaka. Umnumzana Kindness Baratsa, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwemibiko, utshele abasemhlanganweni lo ukuba amabandla aphikisayo ashejela emuva nxa enikwa ithuba ngumsakazo weZBC leminye edlelana lohulumende ukuba bekhulume loZulu.
Then campaign rallies, ZBC is capable to cover some of the rallies, but there's need to beef up vehicles for this.
Kumihlangano yokudinga usekelo, iZBC yenelisa ukukhipha eminye yale imihlangano kumabona kude, kodwa kumele sibe lemota zokwenza lokhu. Lokhu kunzima kithi njengeZBC ngoba imihlangano le minengi.
Ukukhulunywa njalo emhlanganweni lo ngokuvinjwa kwemihlangano yamabandla eyokukhankasela ukhetho oluzayo evinjwa ngamapholisa. Abaphikisayo bakhala ngokuthi amapholisa labanye abezomthetho bavimba imihlangano yabo mahlayana. Umnumzana Gerald Gwinji, umabhalane ophethe uhlangothi lukahulumende lwendaba zekhaya, uthi amapholisa kawakhethi bandla ekuvimbeni imihlangano engekho emthethweni.
The police has received a total of 1,437 notifications.
Amapolisa asethole incwadi ezifika 1,437 zisuka kuZANU PF. Kulezi 1,351 zazihambelana lomthetho, kuthi ezingu 86 zazingahambelani lomthetho okwenza imihlangano le ingenziwa. ICCC yaletha incwadi ezifika 410, kuthi ezingu 345 zazihambelana lomthetho, kuthi ezingu 5 zazingahambelani lomthetho.
Ugwinji uthi ibandla leMDCT selivunyelwe imihlangano engamachumi amabili lantathu 23 phakathi kwemihlangano engamachumi amathathu. Uthe umumo oselizweni ukhululekile njalo ukhetho lolonyaka luzabe lukhululekile. Kodwa umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ngamanga aluhlaza Tshoko okukhulunywa iziphathamandla zikahulumende.
Sikhuthazela kakhulu ukubana i-ZBC le-Herald and Zimpapers besebenze ngendlela ke ebhalwe ke emthethweni, ayikhona ukubana ke bebe ngathi i-mouthpiece ye-ZANU-PF.
Umnumzana Brian Barak Ncube, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-ZAPU, uya kusekela lokhu.
Eqamba amanga aluhlaza Tshoko ukuthi banikeza amathuba kuba amabandla aphikisayo okukhankasa ku-state media. Njalo ukhetho lolu kukhankasa kokhetho kulokuthula, lokho kungamanga aluhlaza Tshoko.
Incwethiko zombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi ukuba khona kwalabo abacubungula ukhetho kutsho ukuthi ukhetho oluzayo
i-Second Republic ngesikhiwa singathi yabezama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqule izinto, kutsho ukuthi ingayemukela ama-observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo ukuba khona kwama-observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni urefu webhola.
Ngabanguhlanganiso ezigoqela e-Southern African Development Committee, SADC, African Union AU, European Union EU lezinye. Omunye wabangene umhlangano lo ngumnumzana Mwayiwawo Polepole wakwele Malawi.
For me it was actually quite impressive to see a lot of things that have been done to make sure that indeed what the president of this country is saying in terms of free, fair and peaceful elections, I have seen that the statutes have been put in place.
Ngithabe kakhulu ukuba kwenziwa okuningi ukuze lokho okuthiwa ngumongameli ukuba kube lokhetho olukhululekileyo kuyenziwa kule mithetho ekhona etshengisa ukuba kule nguquko.
Kusenjalo kuqhubekela phambili ukuthoniswa kwendaba ezimbalwa emthethwandaba kobulawayo leHarare ehambelana lezokhetho. EHarare uNkosazana Linda Masarira uzama ukuba igama lakhe lingene kulaba abazancinisa ukhetho olukamongameli ulandela ukwala kwezeki ukwamukela amaphepha akhe e-nomination court. Izeki ithi amacala wonke la enza ukuba yehluleke ukulungisa amaphepha okuvota ama-ballot papers. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa eZimbabwe asebophe intatheli izindaba yeVoice of America uColumbus Mavhunga wethuswa icala lokusebenzisa indizamtshina yohlobo lwe-drone ochatshangelwa ukuthi bethapha ngayo indaba. Igoda lakhe umnumzana Godwin Gia uthi uMavhunga uvalelwe enkambeni yeWaterfalls Police Station.
He was charged with contravening section 15, section 42 and section 43 subsection 1 paragraph A and B of the Civil Aviation Regulations of 2018. There was no basis or justification for detaining Mr. Columbus Mavhunga at Waterfalls Police Station.
Wetheswa icala lokuphaphisa i-drone okuthiwa kwephule iziqondiso zomthetho we-Civil Aviation Act. Uhulumende uthi kumele osebenzisa uhlobo lwendizamtshina le acele imvumo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi basahlolisisa udaba lolu.
Indaba leyigozini sisayikhangela labe-church, abe-isandi-sender, abathe bona u-Columbus kade le-drone, i-drone leyi leyawela emzini wabo. Ngibona sefake i-report besithi wenzele okwane ngesikhathi trespassing, njalo kule ndaba ye-license ukuthi amapolisa kumele akhangele ukuthi ule license yini. So liyabona ukuthi yiko phela thina njengeZimbabwe Republic Police la sikhuluma sinxa isatele izindaba ziyenza imisebenzi, kumele bananze umthetho, kumele bakhangele ukuthi abakwenzayo akula yini umuntu ozabo esithena uyenzele kwane sithina invasion of privacy kumbe uphambanisile, njalo semamhambisa emapholiseni.
Umnumzana Thabani Moyo omele inhlanganiso yeMisa Zimbabwe uthi kumele eleZimbabwe liguqule imithetho yokuthapha indaba kusetshenziswa imitshina enjengema-drones.
We understand the challenges associated with regulations and practices, in that the regulations that come into play are generally archaic compared to the trends and practices in terms of technology, which presents vulnerabilities to the users of these new technologies.
Uzanda kuchaywa intatheli izindaba ye Studio 7 uAnastasia Ndlovu labanye bakhe uPamela Sithuso loLungelo Ndlovu kobulawayo ngabachathengelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Amapolisa athi asahlolisisa udaba lolu. iziphitiphiti ezigabeni eziningi eZimbabwe, amabandla ezombusazwe igakazela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Namhla sixoxa labahlali besigaba seNtumbane leNjube okulabantu abane abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Isigaba seNtumba neNjube sihlanganisela amalokishi amabili kulandela kudwetshwa kwemingcele emitsha yiZimbabwe Electoral Commission. Kuningi okuhlupha abantu esigabeni lesi okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa, imigwaqo egugudekileyo okumangalisayo, ukusilela komlilo kagesi lokunye. Bazovotela bani abantu esigabeni lesi? Umnumzana Wanda Nkomazana ohlala eNjube uthi uzavotela umuntu ozasebenzela isigaba okuzwayo.
Umuntu esimfunayo ngozaba lotshintsho okuzakhanya i-notable change, irregardless ukuthi uvela kweliphi party. Umuntu thina ozaba lezifiso zabantu ezithathi.
Ukanti umnumzana Colin Mchimba owe Old Lobengula ukhala ngemgwaqo efileyo.
Thina sifuna uMP ongasenzela kahle, ongasilungisela imigwaqo esivalelwe amapoto ukwenza ukuthi thina as driver lathi sihamba sihambe kuhle. Njalo sifuna ongaqambi manga.
Gogo Mandebele wentumbane uthi sokwesikhathi sokukhetha umuntu ozaletha intuthuko.
Sidinga abakhokheli abalobuntu okwazi ukuhlonipha abantu. UMP abe wazi ukubana ufakwe ngabantu.
Amazi kaGogo Mandebela agcizelelwa ngugogo Mamoyo owentumbane njalo othi bafuna umuntu ohlonipha uZulu.
Hayi uMP ozasebenzela isikhwama sakhe lemuli yakhe kuphela engasasebenzela abantu. Hayi sesidinywe ngabantu abanjengabona lawo. Thina sifuna uMP ozamela abantu, abonakale ebantwini, azwe ngabantu.
Abancintisa kukhetho lolu bathi kuningi abafisa ukwenzela izakhamizi zeNjube neNtumbane. Oncintisa emele ibandla leZanu PF uNkosazana Linda Chinamano uthi njengosakhulayo enganqobazwa thuthukisa intsha.
Ama-youth abasebenzi, there are no employment. Kuyenzwa yikuyini? Kwenza ukuthi i-leadership, I'm talking about ukhansela, abalakho abangakunika ama-youth ukuthi betshone bekuyenza. Ngoba mbona umuntu engatshona emsebenzini ungaphenduka ehlale ebridgini nathinshengwe ewazi ukuthi sokumele evukele emsebenzini. So the best way esingatshintsha ngakho ukuthi ama-youth they need to be busy. Kumele sibalungisele izinto zokuthi betshone beziyenze. I'm the game changer this time around.
Umnumzana Jikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-Triple C. Ibandla le-Triple C lithi owabo nguDube uthunga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Thina njenge-Triple C sipromisa iZimbabwe yomuntu wonke, Zimbabwe for everyone. IZimbabwe yokuthi ukwanise ukuyangena e-shop uthenge njani, ngenxa yokuthi siza create a proper environment whereby there is investment. Investment means that at least everyone onemali yakhe uyakwanisa ukubuya azofaka amakampani, avule ikampani yakhe, akwanise again ukuthi khona khona aemploy abantu, abantu bethu baqhatshwe, bakwanise ukuthi at least babe le ndlela yokuthi khona khona babe le mali ezikhwameni zabo, bakwanise ukuthenga.
Umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-Triple C. Ibandla le-Triple C lithi owabo nguDube uthunga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Mina njengoDikelizwe Chuma phakathi kwesigaba ngisebenze kuhle kakhulu ngezakhamizi zaseNtumbane nemakhandeni. Ngakho-ke akathethi ngizimisele ukusebenza kuhle kakhulu lesigaba seNtumbane leNjube. Ngikhuluma nje i-weekend yona leyo bengibhizi phakathi komuzi waseNjube ngisiba lama kitchen meetings, who busy and people are willing to work with me as I speak.
Ukwazana Beauty Mugarasave omele ibandla elitsha lezombusazwe ele-United Zimbabwe Alliance uthi uzolisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa esigabeni lesi.
Abantwana sebeswele into zokwenza, ama-recreational centers asesiba ngama-drug smoking zone. Kodwa ngiyakwazi ukuthi uma nxa isigaba sinisekela lo mphakathi unisekela, bengamvotela ukuthi ngingene lami ehofisini, singakwazi ukuthi sikutshintshe lokhu. Sibonile esawakhetha amanye amabandla angenile, ozani PF bangenile, oMDC bangenile, oTriple C bangenile, kodwa kule sikubonileyo akula tshintsho esilibonileyo. Imigwaqo lokhu ifile, amanzi abantu bayahlupheka, izitarada, ama-tower light akula.
Abahlali abaningi esigabeni lesi bathi bakhankasela ukhetho lolu ngamandla. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Chisasibanda.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ibutho lakwele mali labakukampani ezimeleyo ebutho e-Wagner Group sebebulele abantu abanengi kusukela ngomnyaka ka-2022. kubikwa ukuba bajontsha le mpahla kaZulu. Umnumzana Elon Musk, umkhondisi wenkampani yeTwitter, usetshintshe uphawu lweTwitter olwenyoni wafaka u-X omnyama nokumhlophe. Abanye abantu babambe owangaphansi ngokwenziwa nguMusk. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. UMusk wathenga inkampani le ngamabhiliyoni angamathumi amane lane amadola eMelika, 44 billion United States dollars. Iqhubekela phambili imidlalo yeFIFA World Women's World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emidlalweni edlalwe namuhla, ele Italy linqobe ele Argentina 1-0, Germany 6 Morocco 0, Brazil 4 Panama 0. Ele Colombia lizancikilana lele South Korea namuhla kusihlwa. Abezempilakahle bathi umuntu uma esiyalahla amanzi kanenginengi ngelanga kuveza ukuba ingaba lomkhuhlane wemvukuzane leminye. Isigaba lesi sokuya esambuzini ongapheliyo sibizwa ngesilungu ngokuthi yinocturia, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi isimo lesi kumele sihlolwe ukwenzela ukuba umuntu engabanjwa ngumkhuhlane wemvukuzane ichukela leminye. Udokotela Peter Mataruse, ingcweti kwezemikhuhlane efana lemvukuzane lechukela, uthi isimo senocturia kumele sihlolisiswe kabanzi zingcweti kwezempilakahle. Enye yalezi ngcweti usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi ngalokhu.
Into igama leli lithi nocturia leli kutsho ukuthi umuntu uyavuke ebusuku esiyathambisa okungahambelani ngesukwini. Umuntu kumele ayithambise ebusuku kabili. Ungabona usesedlula uvuka kathathu kane usiyale ukuthi kuthi hayi sokulenkinga ekhona. Okubhahile ukuthi umuntu uyabe sele ngenele wahlaselwa ngama-germs esinyeni okuthiwa urinary tract infection, kumbe laba obaba ungani kuthiwa inyama le encane okuthiwa yi-prostate iyabe isingani isi-enlarged.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bayehlolwa ngodokotela sikhathi sonke.
Yikho abantu bavuka ebusuku besiyathambisa kaningi, akuvunyelwa lokhu. Kumele umuntu ayebona udokotela ukuze ahlolwe. Benziwa ama-test ukuthi ngakubangelwa yini ukuthi umuntu abevuka ebusuku esiyathambisa okukaningi. Udokotela uzayenza ama-test-ke umuntu ayezuze ukuthi ayelatshwe kwenzela ukuthi angalali evuka ebusuku.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili esithi ukukhula kwe-prostate kuyavala indlela emithambo yemithambiso okwenza ukuba owesilisa abe esiya esambuzini kanenginengi ngoba umthambiso uyabe usuphuma kancane kancane. Umqondisi we-National Cancer Registry, umnumzana Eric Chokunonga, uthi ucwaningo olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lwaveza ukuba imvukuzane ye-prostate yiyo ebamba abesilisa abaningi. Ucwaningo olwenziwa njalo eZimbabwe Diabetic Association lwaveza ukuba baningi abantu eZimbabwe asebetholakala belomkhuhlane wechukela. Abanye babo bagcina bengasaboni kumbe bequnywa izitho zomzimba. Inhlanganiso le ithi abantu abalichumi ekhulwini babulawa ngumkhuhlane wechukela kuthi abangaba zinkulungwane ezilikhulu 100,000 bayelatshwa umkhuhlane wechukela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi umkhuhlane wechukela usuluhlupho olukhulu emhlabeni wonke jikelele ngoba abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million baphila lalo umkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso.
ngesikhathi sohlupho. Amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ababaza izithombe ezenziwa ngezigodo labalolonga ezamatshe e-Victoria Falls bakhala ngokuncipha kwamathuba okuthengisa abakubazayo osokusenziwa ngamahotela labanye edolobheni leli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Bathi kabatholi kuhle imali loba imitshina yabo ikhala kusukela liphuma lize liyetshona. Bathi bathwaliswe amagabha avuzayo ngamahotela athenga ethengisa izithombe zenyamazana zasendle. Umnumzana Ellingworth Mpofu obazela kwengqondo-ngqondo uthi kumele amabhizimusi la abelane okokwenza ngesimo sokuba labo bayalidinga idola leMelika.
Sifuna ama foreign abantu abavela le. Yiwo abantu abathenga kakhulu izinto. So ngoku ngani isimo senza so laba labantu abasakwenzisa ngendlela la. So isinyuzimo ibhizinisi ethiyake.
Unkosikazi Susan Nyathi, ongumsekeli wenhlanganiso yezambezi Arts and Craft Women's Market, uthi izithombe lezi sezitholakala ngitsho lasendaweni eziningi ezifana leMfuleni uZambezi kanye leVictoria Falls International Airport. Uthi izethekeli zihle zithenge khonapho hatshi kibo.
Abanye kabayendanga bangalabo babo, abanye bayagula balezifo ezitshiyeneyo, umkhuhlane wonalowo HIV, abanye ama-BP, abanye ama-chukela. Izimali sikhangelela ukuthi nxa la uthe wathengisa uyethenga amaphilisi wona lawo, ngoba amaphilisi ayadura. Kula muntu ongakwazi ukuthi amaphilisi omkhuhlane wona lawo athengwa ayadura. Abemahotele nangikwazi ukuthi bengayenza njani lathi sithole ukusibe lethuba lokuthi sithenge.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Nozwelo Moyo othi ibhizimusi kayisafani.
Yonke into i-curio shop konke vele akubasatshelwa lutho ngendaba ye-curio market, so thina vele sesi-disadvantaged.
Umnumzana Trimondolo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yesinathanka u-curio market, uthi sebekhamekile njalo ukubazwa kwalezi zithombe kuqukethe isiko asebesesabela ukuthi lingalahleka.
Kuformulethwe i-policy document okuthiwa yi-local economic development policy eyiyo ezabe protector ama-indigenous people.
Umnumzana Nguquko Chili laye okulo umkambo uthi badonsa nzima kubhizimusi leli.
Ngenxa yokuthi abantu bonke ngobugovu abasondelelane lama-directors of companies bonke sebasebenzisa ubugovu bona lobuyana, bafika bafaka ama-shops ezindaweni zonke, emahoteleni, kubo national parks, everywhere.
Bathi njalo okubadidayo yikuthi amahotela lakawathengi izithombe lezi lakibo kumbe abanye ababazi bakulumango, okuyikho okwenza bengazwanani. Ephendula izikhalazo lezi, umnumzana Clement Mukwasi, ongumqondisi wenhlanganiso ye-Employers Association for Tours and Operators, uthi impikiswano le kufuze ithukelwe ebandla.
Kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singa-improva njani ibhizinisi yakhona, lokudlelana kwethu ukuthi singaku-improva njani, because sonke vele kumele sibenefite from i-tourism.
Umnumzana Kelvin Moyo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association, uthi baphezu kwalolu daba.
Kusamele sidinge indlela esizabonisana ngayo engasoke ichiye abanye bekhonona, but ukubonisana ukuze indaba leyo sicazulule kuhle.
Abekhansilini yaleli dolobho bathi isithupha sokuthengisa ngokusemthethweni kasikhethi ukuthi umuntu engenzela ngaphi ibhizimusi yakhe. Kuphenyo olwenziwa ngabe-African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure phambi kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngo-2020 babika ukuba abasemsebenzini wokuthengisa okubaziweyo kuleli bathengisa izithombe zentengo ezifika izigidi ezilitshumi lengxenye zamadola eMelika, 10.5 million, eziningi zisiya kwelemelika laseYurophu. Kodwa izakhamizi lezi zithi impilo yazo kayihambisani lesilinganiso lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje sokuyisikhathi sokubingelelana.
Igama uBrilliant Mpofu wakomgutha enkayi senta nje akakwazi nje enkayi senta ubaba uLawrence egonye. Ngithanda ukubabingelela lami ngila eDeep Sluthi eJozi yikho lapho engizama ukuphanda khona. Ngiyathanda ukuthi mbabingelele lo mntana wami uwandile nabosisi bami bonke. Ngiyathanda ukuthi mbabingelele lo nkosikazi wami ngilaye lapha kodwa manje isemsebenzini la. Ngiyathanda ukuthi mbabingelele ugogo koSakara. Ngiyathanda ukuthi lawo mbabingelele ugogo. Hhayi ngiyamkhanuka kakhulu ugogo. Ngiyathanda ukuthi ngibingelele umamthupha shuwa. Hhayi ngiyamkhanuka kakhulu ugogo wami.
Linjani basakazi labalaleli? Igama ngokhethu eBebe khuluma ngiseHabarone Botswana. Ngithanda ukubingelela ubaba wami uShadrack Maziwa Bebe emakhandeni. Ngithanda ukubingelela labangani bami uPrecious eKatrupaki, loSibongile eHabarone, lomna wami uCourage Bebe kobulawayo. Ngithanda ukubingelela lo mamami uMadlamini eLupane eGomoza. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi baka Studio 7, ingabe linjani lonke? Ngithi ngibingelela izihlobo zami zonke. Igama yingusipho Ngwenya, ngibuya eLupane Pupu. Ngibingelela umama ongizalayo uManyathi uMamdluli. Ngibingelela labafowethu uLimukani Ngwenya. Ngibingelela loKholisani Ngwenya labafowethu nje intakaba komdala uBenji Ngwenya. Ngibingelela labo malukazana bakithi onaDebra Ngwenya lonanokuthula Ngwenya lonasigqebhezana Ngwenya. Ngibingelela nje bonke abangaziyo abaselupane ePupu. Ngithi lingabe linjani lonke, nithemba liphilile. Ngithi anjani amakhaza khona ngapho, thina siyaphila. Ngiseli eMzansi Afrika. Injani nje lonke sobo zami, ngithemba liphilile. Ngiyabonga.
Labonga balandeli be Studio 7 okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibona nibahlabezulu lokhulumayo ngoBlack Tibos eyomfana ophuma phansi lwagwele okunjobela isigaba. Igama elithi Black Tibos igama lomculo nje kodwa elokuzalwa ngeProsper Mtini. Ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalele uZulu. Kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi. Kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi yini. Hayi kumbe kuwe mlaleli kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo. Kule ngoma ngisebenzisane uDJ Sly we True Tune Records. Sisebenzisane uKrishi D. Kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi. Kona uma platforms naliphethe le Facebook Black Tibos ya ngiyatholakala futhi kunjalo ngilapha eSouth Africa la engihlala khona ngisebenza kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe. Kumanje ngisabhizi ngelinye itrack nje elikhuluma ngamasiko ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumphakazi amasiko kasalandelwa. So likhona lelinye itrack engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculo abathiyathiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko. Abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye abafuna ukungithola efonini bangangifonela kule namba.
Lolo ke ngujaha uProsper Mtini kuLivetalk namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluzayo ilonyaka. Singagqiba uhlelo lwethu sesikhangele ebezikhokhela Ukulumende uti ama bandla pikisayo akangasela uketo kawafuni kusebenzisa imisakazo kwaZulu. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa umthembu sithemba uKeeps Dube. Ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara shaka.